Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 7 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Studio 7 inosvitsa makore 14 ichitepfenyura zviri kuitika muZimbabwe.
Mari yoramba ichinetsa kuwana munyika zvisinei nekuti hurumende yakaparura mari dzemabond notes.
Masoja anorova zvakaipisisa vadzidzi vepachinwe University of Technology vachinzi vakaisepi bhora jena remutambo wepool.
Makanzura ezanu PF anovhiringidza chirongwa cheWorld Health Day kuEpworth.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu vakawanda munyika nevemakambani vanoti dambudziko rekushomeka kwemari mumabhanga ratanga kukomba zvakare zvopakuti vanhu vanetseke pasina chiedza chekuti ringapedzwe sei. Nyaya yemitengo mitatu munyika yave kunyatsodzikawo midzi vanhu vachibhadhariswa mari dzakasiyana pakushandisa maATM cards, mabond notes nedhora rekuAmerica. Nekuona kuti dambudziko remari rave kuramba richikura, hurumende yakasunga vamwe vakuru vemakambani anoti Bathroom Boutique, Builders Home ne Eurostar Electrical Company Limited. Makambani aya ari kutongwa pasi pemutemo weBank Use Promotion Act achinzi haasi kuendesa mari kumabhanga mukupera kwezuva.
Vachitaura mudare reparamende nezuro, gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vakatiwo hurumende ichadzika mutemo wekutorera mamwe makambani maresinesi kana vakasaendesa mari kumabhanga mukupera kwezuva. VaChinamasa vanoti vakaisa ziso ravo pamakambani akaita seMahomed Musa, OK Bazaars, TM Pick and Pay neChoppies.
Chitore cheChoppies ndechemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti avo vaimbovawo gurukota rezvemari munguva yehurumende mubatanidzwa. Vabiti vanoti chapa kuti mari inetse munyika kutadza kutonga kwehurumende yezanu PF.
Mari hakusina because iri kusapota budget deficit, iri kusapota domestic debt. Iko zvino budget deficit trimna much kudai zviratopfuura kuma 22%, domestic debt ya 43% of GDP. It's going to get worse to get money out of the bank. Hapasina munhu achatrusta bank. It's going to get worse now because zanu yeye na Chinamasa vakusunga vanhu vavari kufundzira vane mari pasema piro. So the minute you put in zvimutemo, the minute you put inonzi pachirungu dirigism, the minute you put over legislation, vanhu vanoita go the other way round. Economic seeds zvinhu zvikaita zvishoma, vanhu vanodimanda zvinhu zvikawandisa, mutemo unoderera. So when you put restrictions and say mari hakuna, tinokusunga isai mari mabank, vanhu vanoenda the opposite way.
Ko vabiti tiri kunzwa kuti pane vamwe vemakambani vakatoendeswa kumatare vachinzi vachikora mutemo weBanking Act. Pane chikamu here chekuti vanhu vangakwanise kusungwa pari zvino kana kuti vanenge vakuda kutogadzira mutemo?
Hongu pane ka section keBank Use and Promotion and Anti-Money Laundering Act ndisingakanganisei inofanira kunge iri section 24. Inotaura kuti munhu anofanira kunge achiisa mari mubhenki. But ka section ichakakaka kanofanira kuti katorwe mucontext. Money laundering mutemo uri kupushwa neUnited States of America neofisi inonzi OFAC. OFAC iri kuda kutresa mari dzenga dzichisupporta terrorism na Al-Qaeda. So yakufosa kuti vanhu vane mari maUS dollar bhenki. But in the context where mari yenyu inimi, US dollar domestic currency is debatable. because kana iri dai ndiri Zimbabwe dollar pasina kana issue. So kamutemo ikakaka kana fana kuti kaiswe in context because ZANU is taking it out of context.
Va biti ko marino gosha ikaiko zvinosenyika yakutengesa forge.
Hai wavo. Hai wavo. Marie forge impact yacho iri very insignificant to the extent yekuti the bulk of money that theoretically supports go kuma farmers, the majority of farmers vanorima ne contract farming. So imari iri kutotorwa ne makambani akaita sana Northern Tobacco sanani.
Vatendai biti vaimbova gurukota rezvemari munguva yehurumende mbatanidzwa vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Vechidiki veZANU PF vanonzi vavhiringidza chirongwa chekucherechedza zuva rezveutano pasi rose reWorld Health Day icho changaichifanirwa kuitirwa muAirport nhasi. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Vechidiki ava pamwe nakanzura weZANU PF anomirira Ward 2 vaJafet Chiromo vachadzisa urongwa hwekuenderera mberi vachiti vanga vasina kudzwa nezvemusangano uyu. Vadzinga vanhu vanga vaungana mapurisa akatarisa kunyange hazvo mapurisa ainge aziviswa nezvemusangano uyu. Mhemberero idzi dzange dzakarongwa neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights pamwe neAirport Residents Development Association. Vechidiki ava vati vanoda kubhadharwa kuti mhemberero idzi dzienderere mberi. Vachiromo vatiwo sakanzura weward rine nzvimbo riri kuitirwa mhemberero idzi havana kunge vaziviswa nezvemusangano uyu.
Kubva kubhodhuka vatitaura kuti hatida kuvaningirini tavarambidza. Muri kuona vechechi iri apa pai vanobhadhara matemporary ningirini worshiping apa ava vanobhadhara matemporary worshiping kana mukati vashedza yavanobhadhara. Saka mapungusvika nokukanganiswa nevanhu vangoita kungosvika unoita kungosvika kunogara panzvimbo yavasina kungopiwa ava vacho vari kubhadhara kukanzura vasina kana chauri. Why? Kansela is not informed.
Aiwa, haina kuclear kuti mitire pano. Nai, kana makutika naroka, alright, go ahead, kana maroita naro. Ii, kuikiri, go ahead. Muda kuto nchongeza kuronza meno, zifu murumu wadi mei. Ndikutore zemtemo. Mafinzo, ndikutore mtemo. Jitio konza oti mei. Mandi konza oda kutimurke oni tila mipana baku. Wezi nyapetwa. Mandi konza oda kutimurke oni tila mipana baku.
Asi mutungamiri we Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaKelvin Fambirai vati vakazivisa kanzuru nezvourongwa hwavo uye vanga vakokosa chigaro weAirport Local Board avo vazokundikana kuuya. VaFambirai vati vatsigiri veZANU PF vanga vachivapomera mhosva yekuita zvematongerwo enyika.
Chichazoitika ndechekuti pane vazouyawo vachiita zvematongerwo enyika vachiti unouyu uri kuita sekuti wamukana wokuita politics zvinenge zvisiri zvavanofarira. Asi tiri panyaya iyo tinyatsoona kuti nyaya yemvura yeutsanana wevanhu newenharaunda hazvinei nezvokuita nezvematongerwo enyika. Zvinhu zvakakosha munyaya yemagariro evanhu upenyu madevelopment issues nekuti isusu tinovimba kuti kana pane mvura yakachena pane utsanana uye vanhu vakachena zvinoitisa kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Sasa izvozvo ndorangariri donzvo redio yemusangano wanhasi.
Munyori musangano reAirport Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vashora zvikuru kuvhiringidzwa kwemusangano uyu vachiti zvinonyadza kuona makanzura achiita unhu hwakadai.
Zvaitika izvi zvekutirambidza kuita commemoration yedu zviri kuratidza kuti makanzuras edu havasi kusenza nevanhu, vari kusenza vakachivisana nevanhu nokuti vari kuziva zvavari kuita kuti ndo vari kukonzera matambudziko ezvehealth apo pavari kudownsidza masinzi evanhu vechitengesa vasingapi vanhu tap water, vasingapi kugadzira masuweji epoti, zvese izvozvo hamuna. Zvimwe zvinhu zvavari kuziva kuti maripoti zviri muripoti yatatoda kuipa commissioner wehuman rights commission kuti vaono zvatakaasesa tikaongororawo muno muepoti tine madoctors eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi avo vange vari munyarikani pamhemberero idzi vasvika panzvimbo yemhemberero vanhu vachidzingwa nenhengo dzeZANU PF. VaMugwadi vati komishini yavo inobvumirwa nebumbiro remutemo yenyika kuita misangano painodira ichidzidzisa veruzhinji nezvekodzero.
Nyaya dzekodzero kana tichidzitaura kazhinji kazhinji, kutaurira mapurisa kungoti pazongova ne law and order, otherwise tinenge tisingasungirwi kana kumanikizwa kuti tikumbire mvumo yemapurisa ayo.
Kunyange zvazvo chiitiko chichaitika pedyo negedhe repakamba yemapurisa muEpworth, vanhu vadzingwa sembwa mapurisa aya akatarisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Masoja mapfumbamwe anonzi akarova zvakaipisisa padzidzi vepachinoi University of Technology neZuro Maneru panzvimbo yechinoi Training Center. Zvinonzi masoja aya akati ainge ashaya bhora jena apo vaitamba pool ndokupomera vadzidzi ava mhosva yekutora bhora jena iri. Vanhu vaviri vanonzi vakakuvara zvakaipisisa, mumwe wavo akasonwa mastitch mana pamusoro petsiye dzake. Mumwe vanhu vakakuvara ava munhuwo zvake akanga apindira achiti vadzidzi ava vasarohwe. Vadzidzi vepachinoi vanonzi vakaedza kumhangara nyaya iyi asi havana kuwana rubatsiro kubva kumapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwawo divi remapurisa.
Masvondo maviri apfuura, chimwe chikwata chemasoja chinonzi chakarovawo vadzidzi vepamidlands state university, vanhu vanodarika makumi matatu vakakuvara zvakaipisisa. Masoja aya anonzi akarova vadzidzi ava achiti aidzosera kurohwa kwakanga kwaitwa mumwe wavo nevamwe vadzidzi vepachikoro ichi mushure mekunetsana pamusoro pemumwe mudzimai panzvimbo apo vainwira doro vose. Hurumende yeAmerica neZuro yakarwisa imwe kamba yendege dzehondo dzeSyria senzira yekutsividza kuurayiwa kunonzi kwakaitwa vanhu vanodarika zana nemuchetura wakashandiswa nemauto eSyria kuvanhu vayo kutanga kwesvondo rino. Kurwisa uku kunonzi kwakabvumidzwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avakati nyika yavo yatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kwekushandiswa kwezvombo zvemuchetura. Danho iri rinopikisa gwara raitungamidzwa navaTrump munguva yekutsvaga rutsigiro apo vaiti America haifanirwe kupindira muhondo dzedzimwe nyika. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika ichishanda yakazvimirira, vaCharles Mutasa, vanoti danho rakatorwa navaDonald Trump idanho rehurumende yeAmerica ravaive kutevera kwete ravo voga. VaMutasa vanotiwo vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti vaTrump munhu akaita sei sezvo vachishanduka nemamiriro anenge akaita zvinhu panguva iyoyo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iri kuitika muSyria inyaya yakati homei, haisiri nyore kunatsoinzwisisa mafambiro ayo. Asi kana makatarisa mutemo wezvekurwa kana kuti wehumanitarian law, America iri right kuti iri kudzivisa kushandiswa kwemuchetura uyu. Asi mukazozvitarisawo makatarisa nezvematongerwo enyika neukama hweAmerica nenyika dzakaita seRussia, muchazoona kuti America inofanira kunge iri kuita izvi kuti iwane mamanikidziro kana kuti kusvikidza Russia kuti vasvike pakutaura nekuda kwedambudziko riri muSyria. Nokuti Syria sekuziva kupenyu yanga ine chitsvikiro kawanda runobva kuRussia, zvanga zvichiita kuti dambudziko iroro rinetse kupinza.
Asika vaTrump nguva yavaitsvaga rutsigiro vakatombonge vachisoropodzawo vaObama nenyaya yekupinda muhondo dzedzimwe nyika. Mungaona sei danho ravaita irori rekushandura zvavaimbenge vachitarisa kana vatingati policy reversal?
Ichokwadi kuti unogona kuti ipolicy reversal, asi chatinoda kuziva ndicho kuti munhu anonzi Trump haasiri munhu wekuti unogona kuti nhasi aita ichi mangwana achaita ichi. Anogona kungouya nezvimwe zvinhu zvinokukashamadza zvaanoita, haasiri munhu ari kuti vatingati achanatsoteedza zvinhu zvaaivimbisa pakusvaga rutsigiro rwokuva mutungamiri wenyika yeAmerica. Zvinenge zvaiita panguva iyoyo zvaanenge aadvisedwa nevamwe vake kuti kuda pamwe ndo zvinoshanda, ndo zvaanoita izvozvo, kwete kuti tingati ane gwara kana polisi chaiyo chaiyo yaakamira nayo.
Zvinorevei izvi kunyikawo dzakaita seZimbabwe?
Zvazvinongoreva ndezvokuti vanoda kungogadzirira kuti America inogona kungoita zvayangoita kana iri pasi peutungamiriri wa Trump. Haisi nyika yekuti munogona kugadzirira kuti isu tadai, saka America ichadai.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosimutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kune penyura vanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvuru zvevanhu muSouth Africa zvafora nhasi munyika yose, vanhu vemarudzi akasiyana siyana vachiungana munzvimbo dzakawanda munyika yose iyo inoonekwa samasanganise, zvichida kuti mutungamiri wenyika iyi Jacob Zuma vasiye basa. Vakuru muhurumende nhasi masikati vati kuratidzira uku kwaitika murunyararo, kunyange hazvo masangano enhau emunyika iyi ati mapurisa ashandisa mabara erabha kuchikwata chevanhu vanga vachiratidzira vachitsigira vaZuma pakati peguta reJohannesburg.
Vanhu vatatu vanonzi vaurayiwa nhasi muStockholm kuSweden mushure mekunge rori yarovera ichipinda mune chimwe chitoro. Mapurisa muStockholm atsimira nezvekufa kwevanhu uku uye kukuwara kwevamwe vane chitsama vakapawo yambiro yekuti vanhu vasapinde mukati meguta. Mutungamiri wehurumende yeSweden vaStefan Löfven vati chiitiko ichi chakarerekera muugandanga uye munhu mumwe chete asungwa.
Upfumi hweAmerica wakakwanisa kungowana mabasa anosvika zviuru makumi manomwe nezvisere mumwedzi wakurume, kunove kukura kwemabasa kwakadzikira zvikuru kudarika zvanga zvichitarisirwa nenyanzvi mune zveupfumi dzakawanda.
Nepenyura yeStudio 7 yasvitsa makore gumi nemana nhasi ichitepfenyura murimi rwechishona nendebele. Vakawanda vanoti nepenyuro iyi iri kuita basa guru mukutepfenyura nhau dzisina divi radzakarerekera. Vamwewo vanoti Studio 7 inofanira kupiwa mukana wekutepfenyura iri munyika. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda kubva kumativi mana enyika vanoti vanofara chose nebasa riri kuitwa neStudio 7 sezvo ichivapa nhau dzisina divi radzakarerekera. Vazhinji vavo vanoti nepenyuro iyi inopawo mukana kune vakawanda zvisinei kuti vanomirira bato ripi. Vatapiwa Clayton Mupfava vekumaramba pfungwe vanoti Studio 7 inepenyuro inosvika kunzvimbo kwavo uye inonzwikwa zvakanaka chose kudarika nepenyuro dzemuno.
Nepfenyuro yeStudio 7 ndingatito nepfenyuro yasara yaikuteerwa ne1 kunyange maramba kufungwa muchidzi makaoma hapindi nekuti inotaura nawo sezvazviri zvichisiyana nemamwe mapfenyuro akafanana na Radio Zimbabwe nekuti havatauri chokwadi nguva zhinji yese. Zvimwe zvezvimwe zvezvinoitika zvinobata nokurwadza wanoramba vachiti hazvina kunge zviriko, asi nepfenyuro yeStudio 7 inotaura zvazviri.
Vamupfa vanoti dai Studio 7 yaramba ichiita basa nemazvo uyewo dai vatori venhau vayo vapinda mumaruwa nekuti ndimo mune nyaya dzakawanda dzevanhu vari kudzvinyirirwa nekunyimwa chikafu nembeu. Kanzura weward 27 kugutu South vaJeffrey Stange Mare vanoti vanofarira Studio 7 nokuti ndiyo nepfenyuro inovapa nhau dzechokwadi. Mumwe anoita zvimitambo yematerevhizheni achigara kuEpworth vaProsper Ngomashi vanoti Studio 7 iri kuburitsa nhau dzakasiyana nedzimwe nepfenyuro dzese uye inofanira kupiwa mukana wekuita basa rayo pachena muZimbabwe.
Imwe nepfenyuro yekuti ikapiwa mukana wekutepfenyura zviri pamutemo iri muno munyika medu, vanhu vanowana kwekuteerera kumwe. Hatingarambe takangoteerera divi rimwe chete. We need to hear from both sides.
Mumiriri wemufako semudare National Assembly amai Paulina Mpariwa vanoti vanofara chose kuti Studio 7 yave nemakore akawanda kudai ichitepenyura uyewo inoendesa naupasi rese. Asi vanoti dai pagadzirwa maradio anonatsobata Studio 7 vachiti maradio mazhinji munyika haabati nepfenyuro iyi.
Nekuti mukatarisa maradio mazhinji ari munyika muno anyatsobata kuti vanhu vanyatsonzwa zvakanyatsokwana purogiramu isati yanyatsopera. Toda kutenda kuti ngairambe ichiita basa iroro, ende tinotokumbira kuti dai vanga vaita kana maripota akawanda kwese kwese kuitira zvizvidi zvatifanike kunyanyanya takuenda kumaelectrics.
Mumwe mugari wemuHarare, amai Winnie Mambo, vanoti kunyange hazvo Studio 7 iri kuita basa rakanaka, inofanirawo kupinda mumaruva sezvo ichinyanya kuburitsa nhau dzemumadhorobha chete.
Ndinofunga kuti mafanira kuenda kumamwe maruva. Ndainyanya kuona nyaya dzizhinji dzinobva muHarare, zvinenge zvaitika muHarare. Asi zvinenge zvichiitika lese kuna Namutoko, kuna Nanyamapanda, handizvoni zvichibuda paStudio 7. Saka Studio 7 ngaiite mamwe mareporting kunzvimbo dziri outside Harare.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaOrbit kuti vanoti Studio 7 inhepfenyuro yevanhu, uye izvi zvinoonekwa nemukurumbira wainayo kumaruva nemunzvimbo dzese munyika.
Ini ndotoshandisika kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumushakwa gutsuku nedzimwewo nzvimbo dzatinofamba, unotonzwa vanhu vachibvunza kuti vakuti takakunzwai paStudio 7 uri mukati nechakasara pasi kwenyika kumwe, kwokuti kana masaisai eZimbabwe Broadcasting Corporation hasviki maradio station neTV, asi kunzwa uchinzwa kuti vanoteerera Studio 7.
Asi mumiriri weMakonde muNational Assembly vaKindness Baraza veZANU PF vanoti nepfenyuro iyi inofanira kutevedza mitemo yekutepfenyura muZimbabwe.
Isu tiriona kuti muri kungoramba muchiita zvinhu zvisingabvumirwi nemutemo, kuti muri kungoramba muchingotipira mashoko muchitepfenyura muri kwamuri kuAmerica ikoko. Sezvandakambotaura zviya zviya, onai kuti zvamuri kuita zviri pamutemo. Iye zvino pari zvino tinokuteererai, vanhu vanokuteererai, ende isu tinotaura nemi, asi zvamuri kuita hazvizi pamutemo. Saka onai kuti nepfenyuro yenyu iyi yeStudio 7 yatepfenyura zviri pamutemo.
Asi vaimbonyorera bepanhau reDaily News zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pete Sairwanya vanoti Studio 7 iri kupa chitsvambe kunhepfenyuro dzese dziri munyika nekuti iri kuita basa rakanaka chose nekuburitsa nhau dzakajeka isingatuke kana kunyumba vanhu. Dr. Ruhanya vanoti hazvivashamise kuti vamwe muhurumende havafariri Studio 7 nokuti vane zvakawanda zvavasingade kuti zviburitswe.
Isu tinoda kodzero dzevanhu. Studio 7 inotaura zvekodzero dzevanhu. Zvatati akunzwa kuti vakazikuere vanga vapinda kuchipatara vachindo nenyaya dzeBP. Isusu hatidi munyika inoita izvozvo, kushungurudza vanhu kuti vandosvika vachiita zvinhu zvakaita seizvizvo. Kana munhu akaresa, munhu anofanira kutaurwa naye zvakanaka, vanhu vachinzwisisana. Studio 7 inopa mukana mavoices ose, asi hurumende haitiodi kutoti even kana vakazikuere vanotaurwa nezvavo. Ndosaka muchiona muheraundi kazikuere, kazikuere, kazikuere. Zvinoita sekuti nyika ino problemu yemunyika muno ndikazikuere. Aiwa, problemu yeZimbabwe hazikazikuere.
Studio 7 yakatanga kutepfenyura muna 2003 apo zvinhu zvainge zvakaoma panyaya dzekutepfenyura munyika. Kunyange hazvo paine nepfenyuro dzakawanda munyika pari zvino, vanhu vanoti nepfenyuro idzi hadzinonyanyosiyana nepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation sezvo vanhu vazhinji vakapiwa maresinesi vari mubato riri muhurumende reZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Studio 7 ine vatori venhau vari mumativi mana enyika kusanganisirawo vamwe vanoshanda vari muWashington.
Ndakamirira Studio 7 paMakwe Township kuGwanda North, ndini Taurai Shava.
Ndakamirira Studio 7 muChipinge, ndini Patricia Mudadikwa.
Ndakamirira Studio 7 muKariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Ndakamirira Studio 7 muMasumo, ndini Gabi Maramba.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Aiwa, tinoti makorokoto kuvatori venhau veStudio 7 pamwe nevateereri vari kutitsigira muzvirongwa zvedu.
Mashoko anoferera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neEgypt. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mazuva mashoma apfuura vakaita musangano nemutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi kumuzinda weWhite House muWashington DC. VaTrump vanoti Egypt inyika yakakosha zvikuru munyaya dzekuunza runyararo kunyika dzemuMiddle East. America inoti inotsigira zvikuru vaAl-Sisi. VaAl-Sisi vanonzi vatora matano akasimba kuvandudza nyaya dzechitendero chechiIslam uye kuvandudza upfumi. Mutungamiri weEgypt anonzi ari kusimbisawo mabasa ekurwisa zvikwata zvinopfurikidza mwero zvikuru mudunhu reSinai. Ukama hweAmerica neEgypt hunosimbiswa zvikuru nekudyidzana munyaya dzechiuto. Asi vaTrump vanoti vanoda kusimbawo kudyidzana munyaya dzezveupfumi neEgypt. VaTrump vanoti vanofunga kuti ukama neEgypt hucharamba hwakasimba. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neEgypt. Maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzedu dzemitambo, makundano ekasolaga Premier Soccer League ari kupinda munharaunda yepiri. Caps United iri munhandare yairi kuramba kudyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kepekepe adzoka National Sports Stadium umo asati akundwa kwegore nemwedzi michatu achitatira zvekare kubandara resiti iyo yave nemurairidzi wayo wechitatu pagore rimwe chete. Gore rino chete Magreen Machine apinda munhandare iyi katatu achikunda kaviri kusanganisa kurova Dynamos nekuita mangange kamwe chete neTP Mazembe yekuDemocratic Republic of Congo. Vanotevera chikwata ichi havasi kutarisira kuti Harare City ndiyo ingapunze nhoroondo yakasimba yakadai, vachiti ivo vashanyi ava vachachekwa sekutaura kwamuzvare Leslie Marufu. Harare City yacho haisati yagadzikana mushure mekupa basa murairidzi wayo wechitatu pagore rimwe chete. Mwaka wapera chikwata ichi chakatanga china Taurai Mangwiro ndokuzomudzinga vachipa basa kuna Moses Chunga. Chunga wacho akaendeswawo zvekare kuchisara Mike Madzivanyika. Pamusoro pezvo mutambi wavo ane mukurumbira Ronald Chitio akavasiya asi anenge ari munhandare nesvondo achitambira Capes United. Zvakamira zvakadai, Dynamos yakananga kuGibbo Stadium uko iri kunosangana neTriangle iri kurairidzwa naTaurai Mangwiro uyo akambotambira Dimbare. Asi chikwata chinonyanyotaurwa nezvacho iHighlanders iyo iri pamusha Mbaba Field Stadium neChabani Mine nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvaitwa neStudio 7 kwemakore gumi nemana ichitepfenyura.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Studio 7 inosita makore gumi nemana ichitepfenyura zviri kuitika muZimbabwe.
Mari yoramba ichinetsa kuwana munyika zvisinei kuti hurumende yakaparura mari yemabond notes.
Masoja anonzi anorova zvakaipisisa vadzidzi vepachino University of Technology vachinzi vainge vaviga bhora jena remutambo wepool.
Makanzura ezano PF anonzi avheringidza chirongwa cheWorld Health Day kuAirport. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksia mina Chris Gande munhau dzeChindebele.